Nyanzvi munyaya zvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti chirongwa ichi chakanaka chose.
Rubatsirwo rwuri kubva kuhurumende runotendwa kwazvo kuti dai rwaramba rwuripo ende dai rwawedzerwa nemarequirements acho angadai atarisiswawo futi kuti akwanise kubenefita access vanhu vanhu vakati wandei, nekuti ukatarisa pamarequirements aripo ayo pekuti valid tax clearance, NASA compliance certificate, credit worthiness and tourism sector to be member of ZTA, marequirements iwayo ndiye kuti dzimwe nguva mabhizimisi akati wandei emuZimbabwe ari informalized. Saka marequirements iwo vanokwanisa kunge vasingakwanisi kuvabata. Nekudaro panofanira kutarisiswa kuti hapana here imwe nzvimbo yekuvabatsira nayo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inenge yakatodya manonoko.
Idanho rakakosha rinounza a bit of support ku industry, kumakambani emuno, but hurumende yakada kuti nonoke kuparura chirongwa ichi. Makaona nyika dzakawanda dzakatsoparura ma economic stimulus nema support mechanisms kare kare. Makatariso zvakare 18 billion Zimbabwean dollars yakaparurwa iyi makai converta into ma US dollars kana inotipa about 700 million kana uchishandisa official exchange rate, uya about 256 million kana uchishandisa paro market rate. Haisi mari yakanyakwanda hunge inobatsira.
Vachitambara vatiwo kuti homwe iyi inyatsoshanda zvakanaka zvichatinetsei, nekuti
mari zhinji iyi iri kuuya through ma loans. Saka hurumende inenge ichiita guarantee ma loans achazenge achipiwa wemabhizimusi nemabhanga. Dambudziko riripo ipapo nderekuti chekutangisisa interest rates acho ari kuaverage about 25%, uyewo makatarisa neinflation atinayo iri kusvika kuma iri kupfuura ma 700% pagore, zvakureva kuti in real terms mainterest rates edu ari negative. Zvoita kuti vemabhanga vazhinji vanogona kusava nemanyukunyuku ekunge vachikweretesa vanhu mari, nekuti kana mari interest rates ari negative zvakureva kuti ari kukweretesa mari ari kutosubsidiza munhu ari kukweretesa mari kuti anga achikweretesa mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu inogona kukanganisa urongwa hwehurumende uhu.
Vakangoisa inonzi 18 billion Zim dollar, apa kumuindia tirimurudo wa 5 billion US dollars. Saka makambani mazhinji ari kunogwadama zvokonzera kuti nyika ikusangane nenjodzi yekuzovhara. Saka hurumende inofanira kuzviziva kuti tinokwanisa kuita economic collapse pamwedzi mishoma iri kuuya iyi.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neAmerica, mushandi anodawo kupiwa mari yekubatsirikana.
Isisu sevashandi takayambira hurumende kuti kune dambudziko kudzimba, tine vanhu vari kutoshupika. Saka pakunobhadharwa stimulus haifanira kutarisa vemakambani chete, inofanira kutarisa vanhu zvavo vanota kuvatsirwa.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti paramende inofanira kupiwa mukana wekuongorora mashandiro ehomwe iyi, ichiti kuda kungoregedza vanhu vachiita madiro ajojina kunenge kuri kusiya mapere akarinda chitunha. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.